Maite inga zininga gwaro ranyo rwana chaminwe sadiki tariona asiri kungotaura zvinenge zvinoradza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu resadiki. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunetsa kuDRC, nekuti vazininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi, ine makore nemakore, ende sadiki inenge yaradza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasanganowo anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uku?
KuDRC vazininga hakuna kumira zvakanaka, nekuti pane kurwisana kuriko pakati pe-M23 nevanonganzi pachirungu mamilitia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda, zvinosanganisira ugaro hwevanhu, zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu, zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu, kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vazininga, vanhuwo zvavo yatingati nemamazwi povho ndo inonyanya kukanganisika, asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusorosoro uko pachirungu vanovashedzera kuti mapolitical elite angavai munyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda. Nekuti tikanyatsoongorora hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kuEastern DRC.